Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kurume 3/2022 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro icho chakabatawo vamwe 156 nemumwe. Bato idzva reCitizens Coalition for Change rinoti mapurisa emubulawayo ave kurishaisa mufaro achida kuziva urongwa hwemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro. Sangano rinoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinobvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu 156 nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 232. Bazi rezveutano richitiwo vanhu 4,000,000 nezviuru 241 nezvisere zvine 300,000 nevana kana kuti 4,278,394 vabaiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava 3,000,000 nezviuru 309 zvine 500,000 kana kuti 3,307,507. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru 601 zvine 244 kana kuti 61,244. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuBulawayo dziri kushaiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyerekupe rwekuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatomboyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chiroodza.
No nyaya iri kunetsa ndeyekuti mapurisa ari kufamba vachivhunzurudza vanhu kuti tiriuda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti tiuda kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa even mafoni vanhu vakudeidzwa kumaofisi eSouthampton kusimbori kana kuLaw and Order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa ichibvunzurudzwa kunzi Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show itenge tuda kuti tinge tichiita wabva wataura kuti no you can't do that.
Muri kuonhasi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndokunga 30 kupumula aendeswawo mapurisa kuofisi vachika vachibvunzurudza ivi vakomana vedu vesecurity Nelson aripi. Saka tinoona kuti no apa vari kutyora kodzero dzedu iyo vanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa. Uyezve hazvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva. Ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu dzedu izvi.
Saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro?
Tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa. Izvo muchiziva kuti hatina mobhira tagara tasununguka muno munyika. Nguva yaSmith paive ne law and order maintenance. Nguva yaMugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri. Vakazouchinjirudza zita vakuda kunatsiridza. Vakati mutemo iwoyo wakunzi posa. Saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu. Saka namubvira tava vanhu vakasununguka muno munyika. Not even one single day. Anamubvira taita vanhu vakasununguka. Saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu. Ende chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muBulawayo waSwithin Chirodza vari parunare kwakare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sangano runoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rakaburitswa nezuro mutauriri weZEC amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa avadike makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanye-mhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vaShepherd Kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa.
Anga asina kunyora kuti ndorini Makumbi rova ndorisari mukota anga akati ndorini yekwake kwaakavirikisa saka sisini not recognized.
Vamukumbi vanoti zvakaita ZEC zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Havana kupa korekitivhi mezha yavachaita pamberi apo kuti zvisazoitika zvachose. Vakangoti vane urombo nezvakaitika saka kuti vati tinotichagadzisa tichidai havana kutipa ipa saka hatigone kuvimba navo.
Sachigaro sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaEndrew Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita ZEC hakuna zvakunobatsira.
Maandisi vanenge vachida kuti vanominato vanofanira kuchekera vega kutarisa vega muvhota ukaona kuti mazita avo arimo here, mazita evanhu vanoda kunominatwa vanoda kuvanominata arimo here muvhota so zvinorizvo zvinenge zvinhu zvichinetsa ZEC.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa ZEC nekuda kwemakakatsanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kubirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wavatori venhau vakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we're in a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. And what we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters, now having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatova mudambudziko remvura muHarare, guta reHarare riri kukundikana kuwanisa vagari mvura, izvo zvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisine nezvibvumirano zvakasainwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu veko havaoni pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Wagari wakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa tiri vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauri wesangano iri Muzvare Amkela Sidange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvekuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogara apo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mungo mbereki, amai Indres takaedza, vati, mwana wavo atatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Inise mbereka ne mwana ari kuboarding, zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000. Yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000. Mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Kana patombotengwa kana uniform kana chikafu chemwana chekunoita akwanewo zvokuvarai mwana zvechikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara futi tichida kudla. Unozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tinga ane 1-1. Mwangu ari kumauniversity azvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedze gwizi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemitengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashaiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuti nzodivi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Anoona nezvekufambisa kwemabasa muofisi yeCCZ mumasvingo vadhumisani muguchini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tiri kushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tiri kuona kuti on average maboarding schools are charging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mainforms ndowakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 78,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadon chuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika waenda kumawere.
Tinozvizivai isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvira zvatiomei mari yedu yakudepreciata ndochokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzezara refinement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumavirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutungamiri ubato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekuswerushoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezanu PF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika rononongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwe ndo vanoti mapato anopikisa anoswero shoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunga akatengwa nezanu PF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakatozivisa kuti vachadzinga nhengo dzebato ravachamisa dzinenge dzakunda musarudzo dzemabielections ari kuitwa muna kurume, kunyange hazvo dzakwikwidza dziri pasi pebato reCitizens Coalition for Change, vachiti hadzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato rezanupf rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, pamwe nenhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga rezanupf.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanjonga kusaziva utongi hwomuZimbabwe hunodiwa navanhu. Vanhu vomuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti vanoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Hatisi chokwadi ba, zanupf haitarise kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona uchingonzi uyo pane zviripo, kana bvenyi rikapfeka hembe rikanongedzera mamatsa ayo ritizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, bati bato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu, vanhu vakavhiringwa vakasvika kuti ibato revanhu. Ndokusaka muri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe pamaelections ese atinoita vanowana chaunga chinovateera, but havaone ruzhinji runodiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC dai iringori MDC yangoshandurwa zita, nekuti havana chazita chayachinja. Kutambura kwavano veZimbabwe hakukodzerwe nemusangano weZanupf, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana veZimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. They are oppressing our children or our people to rebellion nemasanctions. Asi vana veZimbabwe vakadzidza, vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuuya dzemabielections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kwenyika. Vanhu vese veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda iko zvino pamabielection atatarisana nawayo. Havambodhakanyiki pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro hwevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvido zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzheva, nokuti vanhu vakatarisana neupenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere yeZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamavhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa nezanupf. Munoti
chekutanga ndekuti vaZembe vari pano vachazokudza kuti vakabhadharwa mari nezanupf, asi mukanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paMDC raakuCCC vanongova netsika yekungopomera zanupf kana vachinge vakundikana. Chekutanga, pakadzingwa vaWilson Nube kuMDC vakanzi vatengwa nezanupf, vakanzi vapiwa prize munhu wezanu. Vakadzikwa vabiti vavice president vachamisa vakarohwa nevanguard paharvest house pire, vakatozoponera nekujambukira motikari matangirai vakanzi vatengwa nezanupf mangoma akabvapo achinzi atengwa nezanupf pakaitawo mukomana uyu weruzha Job Sikana akanzi watengwa nezanupf akanotanga nepadi yainzi MDC 99 vesava pakafa vachangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMDC hatina kuzoziva musoro anozonzi vakazonzi vazotengeswa nezanupf vachisiri muzanupf saka nyaya yekukopomera zanupf inyaya inongoitwa nevanenge vakundikana.
Vanga vari nhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza vari parunare kuBritain nestudio 7. Manzwawo kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare nestudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vanoti bhodhi reZifa rinotungamirwa nemutungamiri weZifa vavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
VaMulochwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti kurisana uku ndiko kwakaita kuti Mawarriors akundikane kuAfcon.
Marizauti anogobuda sei iwo wakuru wakuru wacho wasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi saka kusava neodha ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMulochwa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matanho makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKenny Ndebele, manager wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mpfurutsa, sachigaro weHighlanders vaJohn Fatsibanda pamwe nemukuru weCapes United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZifa Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZifa vaXolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi Muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yeZifa board havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZifa Northern Region vanotivo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezuro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors icho chirikugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutara kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa asi haisati yatora matanho mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlali beGwanda lathi sithithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amaphoyisa ephuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amaphoyisa mabe beredi bela konke kwamabhokisi lana oneneni ukuthi beshweze lomsebenzi. Kule nto imali i-community lokhulisa ukuthi i-community ukuthi pho-ke bekwazekwanza nawo ukudika lezi ginamkhuba lezi sehlulwe into ezincane ezinjanezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi ngabe bezibolele emavinkilini awephakama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time. Ngoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekediswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imhlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu besebuthena kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola letshumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalanqobakalani le poison yakhona nase yayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni amapholisa. So akuyaqinisela ukuthi kazange efakwe stand. Hayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonkosikazi. But okuyinto endikhala ngakho kakhulu khonoko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinje. So kabe sizinda lokhu zikazimnukisa umuntu lwana asonto erayithi kulabantwana kulani nala. So asonto erayithi kusosayethi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama odaba kubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinya inhlanza lizama ukubiza amapholisa basidadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanzi uyonakala kathesi bona uzwanjani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Nara olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residence Association uduZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
kwinto elihlazo kakhulu community ovile okuyephula isiko lomkhuba wendawo yakithi. Abahlali begwanda lathi sithithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amapholisa ephuze ukuresponda to izindawo ezifana lezi. Kumele amapholisa mabe bered bela konke amabhokisi lana uneningi ukuthi befezele umsebenzi kwinto imali ezicommunity okhuleshwa i-community ukuthi pho-ke bazakwanisa nawo ukudika lezi gila mkhuba lezi sehlulwa into ezincane ezingalezi.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini yeWhatsApp, ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyohlolwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini, kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela, hatshe zilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus, akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathintambo e-ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kulobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ingxale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo, iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisichakalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimelisulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili kubika abogatsha lwezempilakahle. Itele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphunyike emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedalele High Court uthembise ukuba uzakwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade siphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa nguDokotela Khuphi kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze uDokotela Khuphi, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungile lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sibebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma e-court kufuze alandelwe, kube le-consistency e-court, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto ema-court. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezigxotshile kubandla le-MDCT yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ukugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
UMnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuninginingi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esnathi Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngazakwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singala mama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kobulawayo
Y12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi abasakwanisi lutho abaselabo mkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lama floors akhona segugile so ngazinikele ukuthi nxa ngaba ingcenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
Ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanyekanye!
Wachu!
Kanyekanye!
Wachu!
Wachu!
Into leyi ayisoze yafayafa. Ayisoze yenza njani? Ayisoze yafayafa izaphu. Ingangena phansi yevumbuluka laphana. Ilokhu yizaphu bantu bakithi yafungelwa.
Kanyekanye!
Wachu!
Kanyekanye!
Wachu!
Wachu!
Olandela izombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini.
Laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlambe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution of power. Ukuthi bezama ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. I-system yebambileyo kakhulu kwenza lokhu. Ibhotini ithulitensi kwaxotshwa imthova yonke khonapha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwuGibbs Dube.
Lokhu sikudaba lunye. Abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolukhetho. Omunye obekulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele parlamente. UMahlangu uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo by-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala kunyuzipepa ku-MP wabo se-reinstating the following day hayi sekubhlokiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye e-parliament even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesiakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs besiye e-parliament bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade sebenzele ebantwini angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutsho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engincintisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olesibini
ubona ingani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yani ukuthi wesilise ngenza ngcono
hayi abantu sebekwazi abantu babanazelela ukuthi umama ngulolu esihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba lawo ama-MPs angobaba angeke mbathule bayenza ityabo bakakahle kombe kusosolayo but mina ngikhe ngibona ngabona kule gephu igephu abaayo yikuba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuseni ebunandini izini ebantwaneni amayuti njengamayuti ngiyazitshintsha ngibe ngumyuti ngingene labo but abaningi bakube kula khona kuyami u-m t abonakale maybe ezimfeni it was i-ray futhi umbono u-m t emfeni but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengeke ngingene yonke indawo ngifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sekuphumula kobulawayo ePhalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecaca awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele ibutho lakwelemelika namdako leSiria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke bakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli izindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecaca la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uZulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda eDelta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalijumi. Isikhulumeli se-Shaba Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni athuzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidanisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sesithize yonke into malala ngokuthi siqhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, iZanu PF siyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-Triple C yenze labo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwaphana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhoshekayiza abantu na basuke beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi sibe-12 sizagcina sesifika mebuzulana sesilelelo labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake lingaka linje so wena ususithi hayi I say wo inani lingaka sesi inani lincane lingaka angithi even la lochezo la kolo luqhunyayo lalo liyancithiswa futhi
iye lezwakala lodaba lolu mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukavili khona mawukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatabeleland iya-ignowa makuthiya phambili ayila place ku-political identity yeZimbabwe so kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo so ngathi ngesindebele singathi besibalela ukuthi kukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuntu awesithi hayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abamele izanu abasemathebeleni abamele i-MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebeleni nje isala ukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona bona abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga bili yilaba abakusurvival mode because kule kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti manje suka lapha ngesiyavota instead lobona suye head khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so ipolitics kulaba besithu ayila meaning vele I let his twala emganweni I let him bida I let his nyama bese bezibuza ke ukuthi ngisiyadinga ale line yokuvota
hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la kona kwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaye besithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isile 21 years ibusa lapha emadorobheni especially lapha koBulawayo kodwa akula into ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhuni kudilika kufadalala umuntu acine esegive up the whole system abona avele kanti vele uvote wabona sebezivotela njengoba vele ungaswele kungenalutho olunjani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba umxhosisile sibili uyitshayile sibili ngaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe yikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje sosaloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kumogoli kumadiaspora le ndawo ezijeshini ezinjalo ngoba ezenodea usuzibuza ukuthi why kathesi sikhuluma so ama-centers e-voting naw asebiswe ebantwini kanye sile kuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula khonapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedula niqala umuntu ekhala ukuthi hayi kukhatshana azobe ufinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani nanku so kuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yangona so khona kwala futhi ngobona kumele sikukhale kunale mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangona soku sidinga abantu bonabona bevele nje bengekho so maybe kanti le ngibukhona ukuthi wona maybe singake siyenze i-census le sike sibalani sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephela ndaba uzathola ukuvoti kurejista abangu-16,000 ake nisibalane sibonte ukuthi wona vele ephela ndaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi sikonsolidate sesivela maybe mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibonte mhlawumbe siyehloko sifuna ukucabanga into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningi kangako
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi ngabe ezibulele emavinkilini awephakama. Abazancintisana kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ingakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.